manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 30, 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vanofa nhasi mutsaona yemumugwagwa pedyo nekadoma. VaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vagadzwa zviri pamutemo sevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Zimwe nyanzvi munyaya dzematongerwe enyika pamwe nenyaya dzezvoupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti upenyu hwemunhu wese hwasimudzirwa uye uori hwaparadzwa kuitira kuti nyika ienderere mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevatatu vafa nhasi mutsaona yemumugwagwa pedyo nekadoma. Vafa ava vanga vari mumotokari inotakura veruzhinji iyo yaroerana nebhazi rekwacha wasarira. Izvi zvaitikira makiromita 152 kubva muHarare mumugwagwa unoenda kuBulawayo. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabwazara, vati mashoko avainawo ndekuti kombi yanga ichibva divi rekuBulawayo yapinda mudivi remugwagwa wemotokari dzanga dzakananga divi rekuHarare izvo zvakonzeresa tsaona. VaMabwazara vanoti vafi vanga vari mukombi iyi uye vafira panzvimbo yaitikira tsaona. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vafa mutsaona iyi vangani. Asi vanhu vakawanda vanoti mudunhu reMashonaland West mapinda mhepo yakaipa zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu pamatura eGrain Marketing Board kuLions Den nemuvhuro uye kudirikirwa kwevanhu vanodarika gumi nevaviri pamugodhi weElDorado svondo rakapera. VaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vagadzwa zviri pamutemo sevatevedzeri vemutungamiri wenyika nhasi bato rinopikisa reMDCT yava Nelson Chamisa richiti harisi kutambira kugadzwa kwevaviri ava. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
VaChiwenga navaMohadi vatora mhiko kuti vashande sevatevedzeri vaEmerson Mnangagwa nhasi pamberi pemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuke Malava pachiitiko chaitirwa paState House. Mushure mekutora mhiko, VaChiwenga vaudza Studio 7 kuti yave nguva yekushanda zvakasimba kuedza kusimudzira upfumi hwenyika zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro navamunangagwa nebato ravo reZANU PF.
Basa ratangazve taakuita basa kandi ndozvatakanga tichikurukura nguva ye patakanga tichiita makambenzi asara chaapo kwakuvaka nyika.
Vange vari gurukota rezvemitemo vamunangagwa vasati vagadzwa semutungamiriri wenyika vaziyambi vaudza Studio 7 kuti bumbiro remitemo rakatyorwa muna 2013 vatevedzeri vemutungamiriri wenyika pavakatora mhiko pamberi pava Robert Mugabe avo vakazosiya basa semutungamiriri wenyika mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera.
Zvasiyana nekuti constitution yedu yatanayo yakatanga muna 2013 inotaura iyo kuti vatungamiriri venyika nemutungamiri wenyika vanotora mheko pamberi pa Chief Justice wedu. Ndosva kutaura constitution yacho.
Zvichakadai, sachigaro MDCT yava Nelson Chamisa, vaMorgan Komichi, vashora kugadzwa kwaitwa vachiwengana vaMohadi, vachiti vanhu vasisina zvitsva zvingabatsire nyika.
Kudzosera ma vice president akafanana Mahadi nana Chiwenga vaya kungodira nechisimba nekuti ndo vanhu vakamu rigira election. Saka yava payback yekuti election ya makandirigira nekuti sokona vamakaita vanhu vese venyika ino mavotes ava munangagwa chavo.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuzanu PF vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vachiwengana vaMohadi vanhu vane nhoroondo yekushandira nyika yakasimba.
Munhu anozivikanwa hazvireve kuti Ted Hood ende uye hazvireve kuti kuchadzoka vanhu anozivikanwa. Mukuru wenyika ari kuda kuti Zimbabwe isanduke kubva zvino kuenda mberi. Isanduke ende isanduke zvizhinji. Nekuda kwokudaro vachatora yatinoti team yavanoziva kuti ichazadzikisa izvozvo donzvo iroro ravainaro.
VaMunangagwa vakatarisirwa kudoma makurukota ehurumende munguva pfupi iri kutevera mushure mekunge vadzoka kumusangano weFOCAC Summit uyo uri kuitwa kuChina uko kwavari kuenda Mangwana. VaMangwana vati pachine mukana wekuti vaMunangagwa vashande navachamisa zvisinei nekuti vachamisa vari muhurumende yemubatanidzwa here kana kuti kwete. Vachamisa vakatotaura kare kuti havasi kuzopinda muhurumende yemubatanidzwa navaMunangagwa vachiti ndivo vanofanira kunge vachiumba hurumende. Vachamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa kunyange hazvo dare repamusorosoro munyika reconstitutional court rakatura mutongo wekuti vaMunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nenyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti upenyu hwemunhu wese hwasimudzirwa uye uori hwaparadzwa kuitira kuti nyika ienderere mberi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mashoko ayabuda pahurukuro dzaitwa muhurongwa hwemedia center nevoice of America waitirwa muHarare nhasi. Nyanzvi idzi dzanga dzichitarisa kuti ramangwana renyika rinenge rakamera sei zvichitevera kugadzwa kwemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi nebudiriro vaButler Tambo vati kuti nyika ibudirire uori hunofanirwa kupedzwa kuburikidza nekusunga nekuripisa vakabira nyika. VaTambo vatiwo hurumende inofanirwa kuonawo kuti zvicherwa zviri munyika zvashandiswa mukusimudzira upenyu hweveruzhinji.
Isusu tibvisa tingati corruption munyika. Chimwe chatiri kufanira kuti tiite ndechekuti vese vatadza kana kuti vari kuita zvokuba vanhu vese vanhu vasungwe. Tikasunga vanhu vari kuba zvichaitira kuti chero vada kuunzawo mari dzavo kubva kune dzimwe nyika vachadzunza mari dzavo vachiziva kuti mari dzavo dzichachengetedzeka. Chimwe chingadikanwa chigogadziriswa muno muZimbabwe ndechekuti nyika tiri kuona kuti yadonha. Kasi chingadikanwa ndechekuti isusu tiunze zvakare tariro muvanhu veZimbabwe kuti tiudze vanhu veZimbabwe aiwa mari yenyu mukaisa mumabhengi icharamba irimo.
VaTambo vatova vaMunangagwa vanofanirwa kugadza makurukota nechiremera uye kuti zvikwereti zvenyika zvibhadharwe kuitira kuti Zimbabwe ive neukama hwakanaka nevanokweretesa mari pasi rose.
Chimwe chingadikana ndechekuti makurukota rokuzoiswa ehurumende ngakuve makurukota kana kuti vanhu vaya vane chiremerera ngakusavadzira tingati mbavha dzanga dzichiramba maZimbabwe dzachingochema nadzo. Ngakuve vanhu vane chiremerera zvakare ngakuve vanhu vanozivikanwa kuti vachashanda nemazvo vachishandira nyika kwete kushandira humwe dzavo. Chimwe chingadikana ndechekuti zvandataura ndikati zvikwereti Zimbabwe yainazvo kunana World Bank, IMF, kunana African Development Bank ngazvibhadharwe zvikwereti izvozvo kuitira zvigovhura zvakare mumwe mikana yekuti tibatsirikane tichienderera mberi senyika.
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vatakura shangasha vatiwo kuti nyika ifambire mberi hurumende haifanirwi kungotarisawo budiriro yemabhizimusi chete asi kuti ivandudze upenyu hweveruzhinji
taitarisa nyaya dzebudiriro renyika kana kuti upfumi hwenyika hatifaniri kungotarisa kubhizinesi chete zvezvokunzi ease of doing business tofanira kutarisa kuti nyika yacho iri kumboitei nyika yacho iri kubatsira vanhu sei munyaya dzekubudiriro sekuti kana muchirwara imi mukwanisa kuenda ri kuchipatara kunorapwa musingabhadharisi $50 kana kumira mucue zvinhu zvofanira kunge zvichiitwa nehurumende kana zvichiitwa nekanzuro saka tofanira kudiferenciata kana kusiyanisa zvokuti ease of doing business nekodzero dzedu sevanhu vari munyika zvinofanira kubva kunyika futi
nhengo yezanupf yapinda mumusangano uyu vatafadzwa mugwadi vatiwo danho rakatorwa nehurumende yava munangagwa rekuvhura mikana yemabhizimisi kune vekunze richabatsira mubudiriro yenyika vamugwadi vati zvekupa upfumi kuvatema hazvina kuvaka mabasa munyika
nokuti tikatarisa 18 years dzose dzataka tinazvo izvi indigenization iyo iripo haina kukwanisa kusimudzira vana kana kupa mabasa kana kukwanisa kuisa zimbabwe pane chimwe chidanho munyaya dzebudiriro saka ndozvinova zvinhu zvakasaka kuti mutemo iwoyo ugadziriswe kuti usiye mukana wekuti vokunze vauye nemari munyika munomu vagadzirise maindastries edu vape mabasa kuvana
asi munyori wevechidiki muMDC inotungamirwa navanelson chamisa valove more chinoputsa vati nyika haigoni kubudirira kana sarudzo dzichibirwa uko vemauto vachipindira munyaya dzenyika
nekubiwa kwakaita maelection vanhu vari kunze havasi kuwana confidence akakwana nesu nekubiwa kwakaita maelections vana vezimbabwe vachava havana confidence nezviri kuitika so mari kuti iwanike kuti vanhu vagone kushanda zvakanaka kuti zvinhu zvifambe hazvibudi nekuti maelections anenge akabirwa
chirongwa chanhasi chimwe chezvirongwa nhepfenyuro yevoa ichange ichiita munyika senzira yekupa vanhu mukana kutaura vakasununguka kuitira kuti veruzhinji vazive nezuro nhasi namangwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti America inogona kutanga chero nguva hurongwa hwemauto yakabatana neSouth Korea neJapan ndo kana North Korea ikaramba ichienderera mberi neurongwa hwayo hwenuclear. Vayambira kuti urongwa hwavachatanga neSouth Korea neJapan uchange huri huhombe kudarika humwe wese hwakamboitwa. Mutungamiri weBritain amai Theresa May vari kushanyira Kenya nhasi panguva iyo Britain iri kuronga kusimudzira ukama hwayo nenyika yeKenya munyaya dzeupfumi isati yabuda muEuropean Union muna kurume 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma komisheni ichange ichiongorora nezve mirishonga yakaitika nemusi wanyamavhuvhu 1 2018, apo vanhu vatanhatu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vapfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto. Asi vamwe vanoti kuumbwa kwekomisheni iyi hakusi pasi pebumbiro remitemo yenyika, vanhuwo vachiti mutemo weCommissions of Inquiry Act unopa vamunangagwa masimba ekuita izvi. Pasi pebumbiro remitemo chikamu chezana negumi kana kuti section 110 subsection 6, mutungamiri wenyika anofanirwa kuti ange ataura nedare nemakurukota asati adoma komisheni iyi pachitariswa zviri musection 2. Asi mamwe magweta anoti mutungamiri wenyika ane masimba ekuumba komisheni oga pasina kusuma dare remakurukota sezvinodiwa nemutemo uri pasi pebumbiro remutemo yenyika. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vangalima Montlante ndivo sachigaro wekomisheni iyi. Asi vamwe vanhu vari kushorawo zvikuru vamunangagwa vachiti vakadoma vanhu vamwe vagara vaine nhoroondo yekushora MDC Alliance vakaita samuzvinafundo Love More Maduku uye nhengo yeZanu PF muzvinafundo Charity Manyeruke, sachigaro wemadzimai muZanu PF mudunhu reMashonaland East. Mumwe arimo ndeamai Vimbai Nyemba, avo vakadomwa zvekare kuva sachigaro weProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe navamunangagwa. Vamwe vari kushorwa igweta vaRodney Dixon vekuBritain, avo vakaita ongororo yakadai kuSri Lanka vakati zvakaitwa nemauto emunyika iyi kuuraya vanhuwo zvavo vainge vari pasi pevainge vakapandukira hurumende veLiberation Tigers of Tamil Elam zvainge zviri pamutemo sezvo vaishandisa sechombo chekudzivirira mauto ehurumende kuti vasauraya vapanduki ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo muZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Magweta namwe anoongorora vanga vari kutaura kuti pane zvakati wande zvinogona kunge zvichinetsa pakomisheni iyi kureva kuti chekutanga pabumbiro remutemo pasection 110 inoti iyo zvinofanira kunge zvabva pa kucabinet kuti inenge yapawo advice. Zvakarewo tikatarisa ari kudzima terms of reference basa rinofanira kuitwa necommission. Zviri kuita sekuti hazvisi kubata pamongo wenyaya kureva kuti vanhu vakapfurwa nemauto nyaya iyoyo yaifanira kuti itaurwe muma terms of reference. Navamunenge kuti ndiani akapfura masoja akapfurwa gazi kamwe vabatwe asi hazvina kutaurwa. Zvakarewo chetatu, pane vamwe vanga vachigununguna kuti kune vamwe vanhu vari mucommission vanoita sekuti vakarerekera matiri pane zvematongerwo enyika zvinoreva kuti vanogona kuzotadza kuita basa ravo nemazvo, asi vazhinji vanga vachitenda kuti zvichida aimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Motlande vanogona kuita basa ravo nemazvo.
VaMangwana, pindurai tinzwe. Pari kunzi pamutemo dare remakurukota raifanira kunge riine chekuita, ichokwadi?
President ndo vanoseta commission of inquiry, voipa materms of reference in terms of the commission of inquiry act.
Ko pari kunzi vamwe vanogona kunge vakarerekera rimwe diva?
Hakuna munhu asina divi raakarerekera as far as I'm concerned. I live here in Zimbabwe. Chero kapikani unotozwa kuti munhu ane divi rake, asi pane vanhu vari very active in particular organizations to the extent yokuti vanozonzi vari bias. So ndanzwa so much talk about Professor Love More Maduku. Professor Love More Maduku is a known academic in this country. Vanozikanwa basa ravo rokudzidzisa mutemo. Vanotarisirwa kuti nyangwe vanga vari mukuru wepolitical party yakakondesa maelection, kana vapuwa basa naPresident veCommission of Inquiry, vashandise professional skill yavo kuti vagone kuita divorce himself from being leader of NCA, voita basa raanenge vatumwa nomukuru wenyika. Professor Manyeruke ndo vamwe vanga vachinenerwa kunzi vanoonekwa sei vakazembera kuZanu PF. Asi chinozikanwa Professor Manyeruke ndeyokuti she's a woman academic by excellence, vanogona basa ravo academic. So havana kutarisirwa kuti vanombotsigira ZANU PF, hakuna kusina tsigiri pati yake. Indaona sauti kwa zuri saisi ana Professor Maduku na Professor Manyeruke inyayo kwa na muzina fundo kugona kwa wabasa ri akademi
ba mavinga
chiripo ndeche kuti maitiru wa aitwa commission ii ano pa mkana pane wangwariza ya sara yaka shama ino pa mkana kuti nyai isimutwe kumatare ezi mooswa kuti pa ongororwe kuti vanu vaneche kuita ninyaya ino vana kubatwa na commission vangazwa here kuti zvecho kwadi commission icheta basarayo pa jekerere isina kwa yakarere kera nyaya yekuti muzvinafundo vamajuku vakanga vachitungamira bata ravo vachikwikwidza inogona kusimudzwa zvakare uyezvewo nyaya yataurwa navamangwana yekuti kunenderwa kwamuzvinafundo Charity Manyeruke zvese izvi zvinotaurwa asiwo zvakare tinofanira kuti tirangarire vazulu kuti Zimbabwe ine nhoroondo isina kutsarukana yemakomishoni tinorangara kuti tikadzokera sure kunguva yegukura hundi pane makomishoni akawanda akagadzwa kusanganisira chihamba kwekomishoni isina zvakazobuda zvakabudamo iyi komishoni yataurwa yava Mnangagwa yataura kuti vanofanira kusvitsa kumukuru wenyika zvavanenge vawana mukati mwemwedzi mitatu dambudziko roti dei zvazivikanwa kuti zviinde pachena zvizivikanwe nenyika yese
vamangwana pindurai tinzwa
vamunangagwa mutungamiriri wedu mutsva vanotevedzera zvinodiwa nomutemo indi nechokwadi chekuti regai komisheni iite basa rayo yoisa ripoti yayo kuna president vaituma vapedza president amshuwa vacharipota futi kuparlamend
pane nyaya
yes ndosapa isiwa komisheni
Munyori wezvemutemo Muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanga vachitaura vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vadewa mavinga vanova mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe sezvandareva vaviri ava vanga vari parunhare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenda kuBeijing, China mangwana kumusangano weBeijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. Musangano uyu unotarisirwa kubatanidza Africa neChina munyaya dzekutengeserana nedzemabhizimisi. VaMnangagwa vanoenda kumusangano uyu panguva iyo America isiri kufara nemabatiro anoita China nyaya dzezvikwereti kunyika dzichiri kusimukira. Dare reSeneti yeAmerica rinoti chirongwa cheBelt and Road Initiative chiri kuitwa neChina nezvimwe zvirongwa zviri kutsikirira nyika idzi muzvikwereti. Mazuva matatu apfuura vaXi Jinping vakatuma nhume yavo vaSu Hui kuZimbabwe nemashoko ekukorokotedza vaMnangagwa nekugadzwa kuve mutungamiri wenyika. Veruzhinji vane maonero akasiyana-siyana paukama weChina neZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo mafungiro avo.
Handingangoti rwendo irworwo rwendo runouya ruri rweChina Africa Cooperation. So pane chiurongwa hutoripo pakati peChina neAfrica. Urongwa unobata trade, urongwa runobata kudzidzana kwezveupfumi. Saka senhengo yeurongwa ihwohwo president vanga vachifanira kuti vaende kuprogiramu iyoyo. China ine matambudziko ayo ari kunzi ari kukonzereswa kana kuti in the global space haina kunatsokumira zvakanaka.
Vagwanyanya, hurumende yeAmerica inoti China iri kukweretesa nyika dzekuAfrica neukoronyera zvinosiya nyika idzi dzakanyura muzvikwereti. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Hongu ndinoziziva kune nyika dzemuAfrica dzakachema zvikanzi kutamba nemachina gemu racho rinonzi winner takes all. Vanotora zvese, vanokumba zvese, mosara musina, vosara vachingobhenefita vari ivo avo. Saka zvunhu zvinofanira kuti zvigadziriswe nokuti mashoko akataurirwa kaawa anogara achitaurika kuti machina paanopinda gemu ravo harisi gemu riri fair. Machina paanopinda anokumba.
ende zvinotaurika ende vamwe tichitozviona zvichitoitika muno muAfrica.
Pane here zvamunga anongedzera munyika kuti zvabuda kubva mukusainirwa kwezvibvumirano zveZimbabwe neChina kubva papinda vamunyangagwa panyanga?
Atingadi kutanga ndokutaura mamega deals. Muchiri kuziva masaino aya deals akasainwa navamugabe. Hatina kuona kufamba kwakanyanya kwemasaino deals nekuwanda neuwandu hwawo. Asi ndingangoda kuti nditaure ndichiti takaonawo isusu Kariba South Extension ichiitika. Takaonawo zvino kwakuitika Hwange. Ndo zvinhu zviviri zvandingangoti ndo zviri significant zvakaitika panguva yese iyoyo. But zvimwe zvese izvi hazvina kunge zvanatsokuita take off.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari muHarare. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau nasi raratidzira muHarare richiti rinoda kuti mabhangi ose munyika abhadhare vashandi mari inokwana kuti munhu ararame zvakanaka. Munyori weZibau uye vari mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti gore rino mabhanga akaita mari yakawanda sezvaagara achiita kwemakore mazhinji, asi mabhanga aya ava nemakore matanhatu asina kupamidzira mari kuvashandi vavo. VaMutasa vati kana vakuru vemabhanga vakasakurumbidza kugadzirisa nyaya iyi, vashandi vachambomira kushanda kusvika zvinhu zvagadziriswa. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaMutasa kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Taane nguva yakareba nokwana makore angasvika mashanu kana matanhatu mabhengi asingawedzeri vashandi mari, vachiti zvinhu zvakaoma asi tichingoona ivo vachiita mari inotyisa. Saka zvadonhedza upenyu hwevashandi vemumabhengi zvakanyanyisa. Saka isu tiri kutarisa mararamiro ari kuita ruzhinji rwevashandi vemumabhengi hwakasiyana zvakanyanyisa. Vakuru vemabhengi kunyange nemari yavanotambira hatizivi kuti inoshandei, nekuti zvinhu zvese vanobhadharirwa, vana kuzvikoro, vamwe vanoendeserwa kunana Australia, vamwe kunana America.
Saka kuratidzira kwamaita nhasi munoona sekuti kungabatsira here kugadzirisa zvinhu zvamuri kutaura izvi?
Kuratidza kwataita kutotanga, saka nemazuva ari kutevera ticharamba tichiita kusvika vabvuma. Vashandi vemabhengi vari kuti kana vakasanzwisisa naivo futi vachabuda mumabhengi vachiita full blown strike. Asi iko zvino kuratidzira kwatiri kuita kuri kushanda, nekuti kunana PSB kwetakatanga makastoma vabatana nesu. Saka ndiri kuona kuti kana vakasagadzirisa vemabhengi pachaita bongozozo richakanganisa kumira zvakanaka kwemabhengi.
Vashandi vebhengi iri vanga varipo here vachikubatsirai?
Yakanga tichiita nhasi inonzi picketing mubumbiro remutemo welabor. Avange varipo kana tichiita ticketing, tinenge tichiita isusu nevanovasapota tichivakurudzira nekuvapa yatinoti solidarity, kuti tiri kuziva zvichemo zvenyu, nyika yese yakuziva zvichemo zvenyu, kumeni tiri kufamba tese. Asi tikatanga kuzoita maaction etinenge taakuvaba kana tanyatsakubuilda momentum pane makastoma akawanda ari kutibatsira pane ruzhinji rweZimbabwe. Isinozviitira kuti kana tazotanga action chaiyo chaiyo pasava nekumbunyikidzwa kwevashandi, nokuti inenge yapindirwa nemunhu wese. Saka iko zvino tiri kumbokokorodza vamwe vashandi vese kune mamwe makambani vari kubirwawo nemabhengi vachitsunga pamusoro pemabhengi kuti vambobatsire kupa solidarity.
Munyori weZibau uye vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Makore gumi mushure mekutambira chibvumirano chekumisa kushandiswa kwemabhambu, zviri kuoneka kuti chibvumirano ichi chiri kutevedzerwa nenyika dzakawanda pasi rose. Izvi zviri mugwaro raburitswa neUnited Nations nhasi. Sri Lanka ndiyo nyika yakapedzera kupinda muchibvumirano ichi musi wa 1 Kurume 2018. Izvi zvakabva zvasvitsa nyika dziri muchibvumirano ichi pazana nenhatu, asi dzimwe nyika gumi nenomwe dzakasainawo chibvumirano ichi. Asi paramende dzadzo hadzisati dzazvizivisa kuti dzinopinda muchibvumirano ichirini. Muna zvitagore rakapera nyika zana nemakumi mana neimwe dzakafotera chibvumirano ichi kuUnited Nations, asi Russia neZimbabwe dzakaramba kuvhotera chibvumirano ichi. Nacho chiziviso ichochi tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Uyai muchirongwa cheWomen's Round Table tosangana zvakare mangwana. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.